Mutukudzi achabva kumba kwake kunoto nechikopo kopo kusvika muHarare. Umwe acharidza mimhanzi nevamwe vemuZimbabwe nevari kubvawo kunze kwenyika mukupemberera kusvitsa kwake makore makumi matanhatu ekuberekwa. Mutukudzi achange ari muchikopo kopo apo achashanyira nzvimbo dzese dzemuHarare dzinosanganisirawo dzinogara veruzhinji nekunogara mbozha. Mumwe weavo vari kuronga mhemberero dzamutukudzi vaJoshua Jerry vanoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka chose.
Vachanomhara kugwanzira stadium kuHighfields uko ndiko kwakaberekerwa. Tozobva tichipinda zvedu nemutown. Manheru ebirthday dzinorona panguva dzemidnight pachiitwa mafireworks again zvakare kungoedza kufarira mutukudzi. Tichange tine zikeke rakaenzana navo rinenge riri kustadium. Cheka munhu sacho kwanza kunge achidya navo tichingopemberera bedzi.
Mutukudzi anoti veruzhinji vanofarira kuuya vakagadzirira kumadira tivhange achange aripo sezvo achange ari munhandare yeGlamis Arena kwenguva yakareba achiimba nzimbo nevamwe vake. Sekutaura kwavahozheri vacharidza pamhemberero idzi vanosanganisawo Alik Macheso pamwe nemhuri yese inoridza mimhanzi kubva kumba kwaChimbetu, Sulumani Tryson naAlan nevamwe vaimbi.
Vachange vachiridza muno muZimbabwe tina mukoma Alik Macheso neband ravo orchestra mberi kwazvo. Kumhuri kwaChimbetu tina Sulumani, tina Alan Chimbetu, tina Tryson Chimbetu vanenge varipo. Ja Praiser mufano uchidika ari kusimukirawo. Kune maartist akaimba namutukudzi maJuets vanosanganisira ivo Fungisai zvakava pano, William Tait, XQ Munyamataruze, Soma mutukudzi mwana wake musikana anenge aripo, Diana Samukange, ndo maartist emuno achange varipo.
Vahozheri vanoti kune vamwe vaimbi vachabva kunze kwenyika kuzoimba pamabiko aya.
Vari kubva kunze pane shamwari dzavamutukudzi dzinosanganisira idzo Ringo. Ringo ndiyakaita Juweta tingatiine mukurumbira namutukudzi inonzi Into Yami. Kwoita Judy Sepuma zveari kuuya, anedzorodzi Masuka vanenge varipo, naSteve Dyer anoridza iye saxophone.
Kunyangwe asvika makore matanhatu, mutukudzi anoti achiri nenguva refu kwazvo achiridzira veruzhinji sezvo achaburitsa mamwe madamba refu. Pari zvino, mutukudzi ane madamba refu anosvika iwo makumi matanhatu uye zvari kutora nguva yemhemberero iyi kubuditsa damba refu rake idzva rinodaidzwa iro kuti Sara Wega. Vahozhiri vanoti mutukudzi anofanira kupiwa rukudzo mushure mekusimudzira mureza weZimbabwe pasi rose.
Makore 60 makore akati wandei ende mamisenzo edu mazhinji vatadza kusvika makore ya 60. Tangofunga kuti vamutukudzi semunhu asvikawo makore aya tingoitawo mhemberero yekungovatendawo nekuti pamimhanziko makore akawanda mabhamza avanawo anopfuura 60, saka tangoti tingoitawo mhemberero inavo.
Mutukudzi akatanga kuimba mugore ra1977 apo akabatana nechikwata chewagon wheels icho chaivawo nemumwe muimbi Thomas Mapfumo uyo ane mukurumbira zvekare munyaya dzemimhanzi muZimbabwe. Vakabuditsa Dzanimomotera iyo yakatengwa zvikuru. Mushure mezvo mutukudzi akazobuditsa damba refu rake rekutanga Ndipeozano iro rakatengwa zvikuru mugore ra1978. Mutukudzi uyo anoteverwa zvikuru muAfrica anoimba tsanganisa zviwanikwa zvemimhanzi kubva mumarudzi akasiyana-siyana emuZimbabwe. Asi mimhanzi yake iyo inoshevedzwa neveruzhinji kuti Tuku Music ine kamusiyano nemimhanzi yevaimbi vakawanda muZimbabwe avo vanoda kuita mbiri nekutedzera zviri kuimbwa nevamwe. Muimbi uyu akaroora uyezve ane vana vashanu nevazvikuru vaviri. Mwanakomana wake Sam uyo aizivikanwawo zvikuru nezvemimhanzi akashayika muna 2010 mushure menjodzi yemotokari. Mwanasikana wake Soma ane mukurumbira wakewo munyaya dzemimhanzi akazvimirira ega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.